Tino sanga na zekare mangwana ni anasi uri musuwe chitatu mbuzi 4 2020. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenye ya zirukitika muZimbabwe zamuno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutungamira mumavhoti averengwa panguva yataenda pamhepo. Chizvarwa cheZimbabwe chinotaura zvaitika mudunhu reIndiana rakunda mumiriri weRepublican Party vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzematongero enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yeAmerica. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika Hopewell Chingono. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo taenda pamhepo, matunhu emuAmerica achiri kuburitsa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro munyika yose. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutungamira kubva kune zvaburitswa kubva kumatunhu anoti Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Vermont, New York, New Jersey, neVirginia neColorado. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia vaDan Moyo vanoti sarudzo dzemudunhu ravo dzafamba zvakanaka chose.
Ndo mavhotero atakaitawo nesu tichisapota vaBiden. Saka tiriekspekta vhere kuti Virginia irambe iri blue ichisapota maDemocrats. Saka zvinofadza chaizvo kunzwa kuti MSNBC yatodaidza kuti Virginia yahwini vana vaBiden.
Sei zvichikufadzai kuti Virginia inogona kuva yahwinwa nemaDemocrats?
Chekutanga ndo state yangu kwandinogara neniwo ndakavhotera Joe Biden, so zvinofadzawo kuona kuti neni ndirimo state yevanhu vanofarira maDemocrats muVirginia.
Pamuri imimi zvinoreva chii?
Kwandiri zvinoreva kuti chance yekuti Joe Biden ahwine White House iri kutokura, because election yakakosha stereki kuchinja zvinhu takaona mademos maprotest angachiitiwa related to racism nezvinhu zvakadaro. So vanhu vakawanda vazhinji neniwo takatarisira kuti vaBiden vangahwine kuti zvinhu zvichinje. So zvinofadza kana tichinzwa kuti mastates akaita sana Virginia avhotera Joe Biden.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia vaDan Moyo. Ukuwo mutungamiri wenyika uye vari mumiriri weRepublican Party musarudzo iyi vaDonald Trump vatora matunhu anoti Kentucky, Indiana, Oklahoma, South Dakota, Alabama, Tennessee neArkansas. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reIndianapolis mudunhu reIndiana iro raenda kuna vaTrump vaOwen Glove vanoti hazvishamisi kuti vaTrump vakunda mudunhu iri sezvo kune vatsigiri vavo vakawanda vanomirira navaTrump kunyange zvavo masei. VaNglove vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda pamusoro pekuita kwesarudzo murunyararo uye kuremekedza vanenge vasarudzwa nevari zhinji sezvaita mudunhu ravo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaNdlovu kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu kuIndiana kwekare.
Kwedu kuIndiana kwatiruko so far vaTrump vanotungamirira, tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro, asi zvazvinoratidza ndezvekuti America ine democracy vanhu vanoita zvavanoda vanotsvita kusvotera munhu vanoda kuita zvekurongwa kana zvekumanikidza zvatinoita kune dzimwe nyika ichitadza kuti vanhu vanotipinza muzvigaro tinovatonga pane kuti tivatungamirire vachitiudza zvavanoda ivo kuamerica zvinoita zvakasiyana saka ndo imwe lesson yatinofanira kudzidzawo kunyika dzedu kuti vanhu ngavasununguke vazotira munhu vanoda
mungaone nyaya yekuti vapensi vanova mutevedzeri wavadonald trump vanobva ikoko kuindiana yabatsira vadonald trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyi
tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita vapensi vakanga vasiri munhu angari kupodzera zvake kuindiana nekuti kana pavakazodaidzwa kuti vaende kuwhite house kapitori nemaposters aitonzi pensi must go he was very unpopular. As if you think Indiana is a good in their state he never the Ku Klux Klan another kuti vazviite venyika yemuAmerica. Saka ndo imwe iripo kuti vanhu vedzimwe ndudzi vatema maSpanish nevamwe vashoma ava vechiAmerican vanoda nyika yavo vanozviti chisvare dzenyika ndova vakawandisisa saka ndokusaka muchiona President Trump vakatungamira zvavapensi kwete he was not the most popular person
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe nezvatiri kuona zvichiitika imo muno muamerica panyaya yesaru
tinodzidza zvakawanda kuti zvatinofunga vanhu dzinguva zvisina zvazvino zvokuda zviri nokuti vanhu vangu vachitarisa kuti koivo vapensi vanhu zvangu vasii popular saka vabatana navatrump vangazowana mavhoti here asi zvinhu zvinopinduka voshaya kuti zvakamira sei asi sezvandichitaura oredi kuti aiwa indiana inyika yakadzara kana vichiti vemarepublicans yes asi vaya vari extreme vaya vokuti ndo vanoda kuzviti kana zvikaramba tinosiyira nyika yedu
avo vange vari vaOwen Ndlovu chizvarwa chezimbabwe chiri muamerica vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuIndianapolis mudunhu reIndiana kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri weamerica munhu uyu anofanirwa kunge awana maelectoral college anodarika mazana maviri nemakumi manomwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti matunhu ane mutambo mukuru kuvaviri ava anoti Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, North Carolina neVirginia. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Chipodendere kuti tunze maonero avo musarudzo dzemuAmerica.
Kazhinji kana tichiita sarudzo dzekuti ari mutungamiriri wenyika ndiye zvekare ari pabalot kashoma mupolitics muno muamerica kuti mutungamiriri wenyika aluze election takagumisira kuzviona pana bush wekutanga votirazviona zvekare pana Jimmy Carter asi kazhinji zvinonetsa election yeko zvino maonero edu ndeyekuti ichange iri padyo napadyo pamusana pemashandiro anoita inonzi electoral college yemuamerica yekuti havatarise kuti awane mavhoti akawanda pavanhu ndiyani vanotarisa kuti awana tinoti electoral college ndeupi
mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peelectoral college
hongu electoral college yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave netoo much say muelection saka zvinoreva izvo kuti electoral college yekunzvimbo ichi pane California inenge ine simba rakawanda maelectoral college vhoti akanyanyisa kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania saka kana vachinge anenge awana mavhoti anodarika 50 mumastate iwayo ndiye anobva awana maelectoral college votes ese zvaelection ndozvanoitika kuna muzvare Hillary Clinton muna 2016
ko kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumazvitare edzimhosva zvinofambiswa sei apa
zvinenge zvakugadziriswa nesupreme court asi zvisati zvasvika ikoko mavhoti ese anotoverengwa kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kusupreme court ndiyoyozodecide
nyanzvi munyaya dzematongero enyika Dr. Chipodendere vachitaura vari parunhare vari kumassachusetts Nyanji mwenye jema tongere enyika uye vajizizi sapa Defry University mudunure Ohio mzina fundo Elliot Masocha vanoti vekunze varikutarisira kuti hurumende yemu America ichinje sezo hurumende iripo ya wa Trump parizino yaka cheka ukama hwayo ne madzisawira e America kwenguwa ya kareba Vamasocha vanotivo vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose varikutarisira shanduko sezvo hurumende yava Trump ichiratidza seinofarira vatungamiri vanoshungurudza vanhu munyika dzavo sezviri kuitika ku North Korea. Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi? Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa? Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukudzidzana kuAmerica nedzimwe nyika? Muzvina fundo Elliot Masocha vanodzidzisa pa Defry University ku Ohio vange vachitaura vari parunare vari ku Ohio kwekare.
chikadira tabunda zviri mberi hakuna adaira totungwa mirwa nepasi ndipenepe iya zvina simba asina kandireve ukasadikitira hauseve tava kutsvaka zvakapa zveka kupima kweasina kuta nemuseve ndoenda 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 ndega kusina mani ndoenda 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 handina mupfupi ndingori wai zvisairima pamberi pangu isaishiyesa ndifambe zvangu upenyu ndishande hwangu ndakanda nhano ndapinda shangu ichipita ichipita
Instagram post. Mambo, who are a speaker with those? I put it up as the map with the Sonja.